manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 16 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa emuSouth Africa anoti amai Grace Mugabe vachiri munyika iyi kunyange vasina kuzvipira kumapurisa pamwe nekuenda kudare nezuro sezvakanga zvataurwa nemagweta avo. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe voita dare remakurukota nhasi sezvo vari kutarisirwa kuenda kumusangano weSADC Summit kuSouth Africa.
Kusungwa kwaitwa vamatema danda zuva ranhasi zvinonyangadza, zvinogumburisa uye zvinoratidza kuti nyika ino haichesina mutemo uye haichatevedzera mutemo.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanosungwa nemapurisa.
Semuna gara muno muHarlem Town ndaona zvinhu zvakawanda zviri kuitika zvandinoona kuti zvimwe zvacho hazvisi fe kune vamwe avo vanotambura vasingakwanisi kuwana mabasa nedzimba dzakati o.
Chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vokwikwidza musarudzo dzameya weHarlem Town kuPennsylvania muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa muSouth Africa, Brigadier Vishnaidu, vaudza Studio 7 nhasi kuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe havana kuuya kumusangano nemapurisa kukamba yeSandton, Johannesburg, wavanga vatenderana nemapurisa uye magweta avo nezuro. Amai Mugabe havana kupa chikonzero chekusaenda kwavo kumusangano uyu kana kuenda kudare. Amai Mugabe vari kupomerwa mhosva yekurova zvakaipisisa mumwe musikana Gabriela Angels uyo ainge ari muhotera muSouth Africa nevanakomana vavo vaviri Chatunga Bellarmine naRobert Jr. Amai Mugabe vaitarisirwa kumiswa pamberi pedare reRandberg muJohannesburg sezvo musikana uyu akamhangara nyaya yake kumapurisa. Brigadier Naidu vati mapurisa haana kuburisa magwaro ekuti anoda kusunga amai Mugabe nekusauya kwavo kudare kana kuti kukamba yavo kana kuti warrant of arrest. Asi muhurukuro iyi vaNaidu vanga vachiramba kutaura amai Mugabe nezita vachiti vanozodongwa nezita chete kana vamiswa pamberi pedare. Mapurisa emuSouth Africa anotiwo hurumende yeZimbabwe yaisa chikumbiro chekuti sezvo amai Mugabe vari munyarikani kana kuti diplomat havafaniri kusungwa. Nyaya iyi inonzi ichiri kuzeyiwa. Kunyange zvainge zvisina kujeka nezuro kuti amai Mugabe varipi, mapurisa azivisa nhasi kuti vachiri munyika iyi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe nevamwe vatungamiri wenyika dzemuSADC vari kutarisirwa kuita musangano weSADC uri kutanga nemugovera uchipera nemusi wesvondo. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma ndovanenge votora chigaro chekuvasa chigaro weSADC kubva kuna mambo Muswati wechipiri wekuSwaziland. Musangano uyu uri kutarisirwa kuva vakaomera vaMugabe nenyaya yemudzimai wavo amai Grace Mugabe avari kupomerwa mhosva yekurova mumwe mudzimai yakonzera mutauro munyika yeZimbabwe nepasi rose. Kuti tizeye nezvekukosha kwemusangano uyu, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paMulungushi University kuZambia vaShakespeare Hamauswa.
Musangano uyu unokosha sekuti sangano rechada kikazhinji parino sangana zvine nekuti vari kutaura nyaya dzakaita sei vanhu vemuzimbabwe vanotorawo mukana iwoyo kuenda kunopa pressure tarisawo vanhu vakaita semaNGOs vanonopa pressure kuti munge mune utongi wejekerere muzimbabwe saka panoitwa pose musangano yakaita seiyoyo vana vezimbabwe vanoona semukana kwavari wekuti kuchema kwavo kunzwikiwo nemamwe maleaders dzimwe nzvimbo kunyanya takatarisanawo nekuri nemaelections atichaita zviri kununha dzine vana vemuzimbabwe vanokwanisa kunodzipirawo vachipa pressure kuvanhu vemusadhaki asi zviri kuratidza sekuti manje musadhaki macho nyika dzinofanira kunge dziine influence yakanyanya dzichikwanisa kutaura zvinoteererwa nezimbabwe zvakafanana nesouth africa dzinenge dzine ushamwari hwakanyanya navamugabe
asi tichitarisawo nyaya yekuti vazuma ndo vanenge voita sachigaro vanenge vakambobatawo nyaya yezimbabwe kwemakore akati wandei hamuoni here zvichizobatsira tatarisana nesarudzo
kuti titaure izvozvo zvinobva makuti chakamboita kuti pavanga varivo vasachigaro vazuma zvinhu zvisazofambe zvakanaka chii tinotarisawo kuti vanhukuti zvinhu zvizonyanyofamba zvakanaka zvinoda vari vana vemuzimbabwe vasumuka vapachavo vakaitawo ushingi hwekurwisa utongi hwemubimbindobva hwavamugabe zvino kana vana vemuzimbabwe vasina kubatana vanhu vesadhaki havana zvavanogona kuita zvakanyanya vazuma tinoona semunhu akaedza paaigonaonapo asi chakaitikawo ndechekuti vanhu vakanga vari mumapato ezvematongerwo enyika muzimbabwe havana kunge vakanyanyobatana havana kutorawo mukana wekuti vazuma vanga varipo vainge vachiita kunge vari kutsigirawo kuti munyika muve neutongi hwejekerere saka izvozvo ndo zvimwe zvandinoona zvinogona kudzosera nyika kumashure vazuma vanogona kudaro asi ndoona kunge vaamuligi rimwe chete vaamuchikwata chimwe chete navamugabe chekuti iwo kwavo vanga vachitofaitawo vachirwisa kuti vasadzokise pachigaro
nyadzo munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pamulongushi university kuzambia vashakespeare hamauswa vari parunare kuzambia kwakare nablessing zulu westudio 7 munyori mukuru musangano revaimbova varwi vehondo yerusununguko rezimbabwe national liberation war veterans association vavictor matemadanda vasungwa mutoro wedu wenhau thomas tiripasi anotipa nyaya iyi
vamatemadanda vanonzi vasungwa pavaenda kunozvipira pakamba yemapurisa yeHarare Central mushure mekudaidzwa kwavakaitwa nemapurisa nemuvhuro svondo rino vamatemadanda avo vaenda kumapurisa vaine gweta ravo vanonzi vabva vaiswa muusungwa pavasvika pakamba iyi gweta ravamatemadanda vadouglas coltart vati vamatemadanda vapomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiriri wenyika varobert mugabe pamwe nekusafadza mapurisa pamwe nevose vanochengetedza runyararo vacoltart vati vari kutarisira kuti vamatemadanda vachamiswa pamberi pedare mangwana kana kuti nemusi wechishanu vatiwo mapurisa anga aine vhidhiyo inoratidza vamatemadanda vachiti mudzimai wemutungamiriri wenyika mai grace mugabe vanofanira kusungwa sezvakamboitwa vamwe vatungamiri vesangano revakarwa hondo pavanonzi vakaburitsa gwaro raiti vamugabe vachisiya basa vape matomhu kune mumwe munhu mashoko akataurwa navamatemadanda pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare anotevera mashoko akataurwa namai mugabe pamuzinda webato rezanu pf masvondo mashoma adarika ekuti vamugabe vave kufanira kunongedza munhu wavachasiyira masimba kusungwa kwavamatemadanda kwashorwa nemutauriri wemdc inotungamirirwa navamogeni tsvangirai vaobert gutu
kusungwa kwavavictor matemadanda kunongotaridza utsinye hwechihurumende chezanu chichitungamirirwa narobert mugabe tinozviziva isu kuti vamatemadanda munhu ane zvivindi
mashoko avagutu atsinhirwa nemunyori mukuru mubato renational peoples party rinotungamirirwa naamai joyce mujuru vagift nyandoro
kusungwa kwavamatemadanda zvinongosvowa kuti muri kana kuti yandingati pachirungu gushungo dynasty raakuita zvarada ratingati pashona dasva watasva bhiza repahofisi ramudzviti
mumwe wevanorwira kodzero dzevanhu munyika muzvare linda masarira vanoti kusungwa kwavamatemadanda kunotyora kodzero dzavo dzekutaura zvavanoda muZimbabwe yakasununguka.
Kusungwa kwaitwa vamatema danda zuva ranhasi zvinonyangadza, zvinogumburisa uye zvinoratidza kuti nyika ino haichesina mutemo uye haichatevedzera mutemo.
Mashoko aburitswa nemutauri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia, anoti vamatema danda vari kushungurudzwa nemhaka yekuti vari muchikwata cheZANU PF chiri kuzvidaidza kuti Generation 40 kana kuti G40 havasi kuda kuti vaive varwi muhondo yerusununguko vave nechekuita pakusarudzwa kwemunhu achatora matomu kubva kuna vamugabe. Kunyange vakadzingwa muZANU PF, vatungamiriri vesangano revakarwa muhondo yerusununguko vanoti vanofanirwa kuve nechekuita nekusarudzwa kwemunhu achatungamirira nyika, nekuti ndizvo zvimwe zvezvavakarwira zvekuti vasarudze munhu wavanoda kuti atungamire nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Apo mari iri kuramba ichinetsa munyika, vanhu vakawanda vanoti havasi kufara nekutorwa kuri kuitwa mari dzavo pavanenge vachitenga kana kubhadhara nemakadhi, pamwe nekubhadhariswa imwe mari pamusoro kuti vawane mari muzvitoro nekuvashandi veEconet. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanoti vari kuita dambudziko kana vachibhadhara zvavanenge vatenga kana kuti zvikwereti nemakadhi avo, anoratidza kuti hapana mari yabatwa asi bhangi ravo richiratidza kuti mari inenge yabviswa. Vakawanda vanoti munguva dzakare zvaitora mazuva maviri kuti vadzoserwe mari yavo, asi pari zvino zvave kutora mwedzi yakawanda. Vamwe vari kupomera mabhanga aya mhosva yekunonoka kudzosa mari dzavo sezvo anenge achida kuishandisa. Muzvari Eva Nice Murisa, vanoti vainge vaine chikwereti chemubhedha kuTV Sales muChinoyi, vanoti vakabhadhara madhora $30 avaifanirwa kubhadhara pamwedzi muna kukadzi, asi muchini webhengi reStuart unoshandiswa neveTV Sales wakaratidza kuti mari yaramba kutorwa. Pavakaedza chechipiri yakaratidza kuti yatora mari, asi kubhangi ravo reStanbic yakaratidza kuti mari yatorwa kaviri. Sezvo muzvari Murisa vaibhadhara mari kekupedzisira, vakaedza kuti vadzoserwe imwe mari yavo, asi zvakavatorera mwedzi mishanu kuti vaiwane. Muzvari Murisa vanoti vakatanga vanzi vanotora gwaro kubhangi kwavo rinoratidza kuti mari yainge yabviswa, ndokuzouya netsamba kuTV Sales iyo yakazonyora tsamba kuStanbic vachibvuma kuti vadzoserwe mari yavo. Mushandi weTV Sales asina kuda kudomwa nezita, anoti nekuda kwekuti muchini wavanosevenzesa ndewerimwe bhangi, zvinotora nguva kuti mabhangi maviri aya awirirane pamari inenge yabva kune rimwe bhangi isina kusvika kune rimwe. Kunetsa kwemari munyika kwave kukonzera kuti vamwe vanhu vatengese mari zvisiri pamutemo. Amai Mavis muchikora vanotengesa hove vanoti chanyanya kunetsa munyika ndechekuti mari yave kutengeseranwa pakati peavo vane mari nevane mari iri mukadhi, izvo zvichaita kuti dambudziko rekushayikwa kwemari rinetse kupera. Vashandi veEcoCash vari kuti munhu anoda mari kwavari anofanirwa kubvisa imwe mari pamusoro peyaanofanirwa kubhadhara. Mumwe wevari kubhadharisa mari yepamusoro ndivakizito Mbasera vemuchinoi. Vambasera vanoti nekuda kwekuti vanhu havasi kuuya nemari iri muso, vari kumanikidzwa kutsvaka mari yemukoto, izvo zvinozoita kuti vade imwe mari pamusoro. Vambasera vanoti vanomanikidzwa kutenga mari kuti varambe vari mubhizinesi.
Saka kuti arambe ari mubhizinesi nokubhadhara mabhizi ose, achazvitsvagira nzira yekuti awane cash kuti kukwanise kuramba kuchioperator kubhizinesi kwake. Nzira yekutsvaga nayo mari iri simple ndeyekuti achatengesa floti kuti apiwe iye mari cash nemari iri less. Akatenga achatenga mari manje, wefloti yake ndoye achatenga nayo mari, uya ane cash.
Tisa cash out, vanhu vakuya kuzoita cash out.
Izvi zvatekesherawo muzvitoro zvikuru zvakaita seTM neOK, umo vanotengesa vari kutora makadhi evanhu vari kuda mari vachiashandisa pane mutengi anenge achishandisa mari, ivo voshandisa kadhi vozopiwa mari. Pamadhora 10 yava vanowanira muridzi wekadhi vanopiwa dhora, pamadhora 20 vanopiwa madhora maviri, zvichingodaro. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Bazi rezimustati razivisa kuti inflation kana kutukukwira kana kuderera kwemitengo yezvinhu kwakadzikira zvishoma mwedzi wachikumi nezvigagumi nezvinomwe kubva muzana kana kuti 0.14%. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uyu munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika uye upfumi waramba uri kumawere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Zviri kuya kusakidza kuti yatinoti pachirungu aggregate demand muekonomi yakachaderera zvakanyanya, nekuti kana aggregate demand ndoinoita kuti mitengo yezvinhu inge ichikwirira kana kuti inge ichiderera. Saka pari zvino maincomes evanhu are a bit low, uye vanhu vazhinji vakurarama vari muinformal economy. Saka zvese zviri kuita kuti aggregate demand muekonomi itiderere. Even nyaya dzeproductivity hongu agriculture yatisimukirei, but overall nyaya productivity muekonomi yakaderere zvikuita kuti aggregate demand ibererewo. Saka ndozvoita kuti mitengo isanyanye kukwira. Asiwo chakakosha kuti tinge tichitsanangura ndechekuti hongu tiri kuti mitengo yezvinhu iri kuderera, asi makaona cost of living muZimbabwe iri pamusorosoro zvakanyanya tichienzanisa nedzimwe nyika. Cost of production muZimbabwe iri pamusorosoro zvakanyanya tichienzanisa nedzimwe nyika. Makaona mutengo wechingwa, enzanisa chingwa, kana even manewspaper munoona kuti muZimbabwe anoti dhurei tichienzanisa nekunana Zambia kana kunana South Africa. Saka zvinoda kuti zvinge zvichitsanangurwa izvozvo kuti hongu aggregate demand yakaderera zvikuita kuti mitengo isanyanya kukwira, but mitengo yezvinhu muZimbabwe yagara itori pamusorosoro zvikuita kuti even mainflation figure ya asareve chino.
Asi tichitarisawo munyaya dzezveupfumi, mungati pari kuratidza here kuti hungange huchigadzikana?
Kugadzikana kwezvinhu hunge tagadzirisa nyaya dzehigh cost of doing business, nyaya dzekusagadzikana kwezvinhu, nyaya competitiveness tichienzanisa nedzimwe nyika. Saka haisi nyaya inogona kugadziriswa nechimbi chimbi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi dzekuAustralia dzinoti dzave neumbo hutsva hunotsigira pfungwa yaivepo pamusoro penzvimbo inogona kunge yakadonherwa nendege yekumalaysia yakatsakatika zvisina shumo makore matatu adarika. Gwaro raburiswa nhasi nesangano rehurumende reCommonwealth Scientific and Industrial Research Organization rinoti rave nechokwadi chekuti ndege yeMalaysia Airlines Flight MH370 yakadonhera munharaunda inoita makiromita zviuru makumi maviri nezvishanu akapetwa mugungwa reIndian Ocean kubva kumahombekombe ari kumadokero kweAustralia. Vanochengetedza runyararo muIndia vanoti mauto avo arwisana nematombo nemauto enyika yeChina munzvimbo ine gakava yeHimalayas. Chiitiko ichi chaitika mushure mekunge mauto eIndia arambidza mauto eChina kupinda munzvimbo yeLadakh iyo iri kumakomo ari mudunhu reKashmir iro riri pasi peIndia. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica chakakandawo zita racho munguwani kuti chipindewo musarudzo dzekutsvaga meya weguta reAllentown riri mudunhu rePennsylvania. vaSolomon Tembo avagara muAmerica kwemakore anodarika makumi maviri vanoti zvakawanda zvakavasunda kuti vapinde mumakwikwi ameya aya uye zvinosanganisira nyaya yekusarira shure kuri kuramba kuchiita guta ravo munyaya dzebudiriro. VaTembo ava nemakore makumi mashanu nemana ekuberekwa vanoti vagari vakawanda vemuAllen Town vanonoshanda kunze kweguta iri nenyaya yekushayikwa kwemabasa. Chimwe chavanoti chavanoda kubatsira nacho vanhu kana vakanga vasarudzwa inyaya yedzimba dzinowirirana nemari dzavanowana, vachiti dzimba dziri kuvakwa iye zvino muguta ravo dziri kudhurira vagari. VaTembo vanotiwo zvakare nyaya yedzidzo ndechimwe chezvinhu zviri kuvasunda kuti vapinde mudariro. Vanoti vachakwikwidza vakazvimirira musarudzo dzichaitwa musi wa7 Mbudzi gore rino, idzo vanoti vanotarisira kukunda. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, taita hurukuro navaTembo pamusoro penyaya iyi.
Kuti ndikwikwidze musarudzo rwameya handina kutanga gore rino. 4 years ago ndaida kuita but madzimai ndo vakati aimbomirai. Semunhu agara muno muAllen Town ndaona zvinhu zvakawanda zviri kuitika zvandinoona kuti zvimwe zvacho hazvisi fair kune vamwe avo vanotambura vasingakwanisi kuwana mabasa nedzimba dzakati o. Saka pane zvinhu zvakati wandei. Chekutanga ndinoti mabasa. Mabasa hamuna muAllen Town. Vanhu vakawanda vanokwira mabhazi vachienda kunoshanda kuno amwe maindustry anenge ari out of town. Education. Toda kuisa more focus on math and science courses and practical and technical courses. Ndo zvinhu zvinobetsera kuti nzvimbo ibudirire. Saka zvinhu zvimwe zvandinoda kuti ndibetsere Allen Town zviitike izvozvo.
Munotarisira sei kukunda musarudzo idzi? Tichinzwa kuti imi hamuna bato ramakamirira kana riri kukutsigirai.
Maita nemubvunzi iwoyo, as an independent, ndikumirira munhu wese. Ndikumirira maindependence, ndikumirira marepublicans, ndikumirira wese uyo anoda kuti Allen Town ibudirire. Saka ini kuhwina kwangu ndikuona kana ndichifamba muAllen Town ndikutaura vanhu vakawanda and vari kufara chaizvo zvekuti vari kutoti hanzi tikumashure kwenyu muchatotohwina imi because muri kuda kuti murepresent vanhu vese vanogara muno. Hamusi kumirira bato rimwe but muri kumirira munhu wese.
Chigaro chamuri kukwikwidza chivaTembo kupinda mune zvematongerwo enyika uku, magara muri mune zvematongerwo enyika here?
Ndagara ndirimo ndichibva kwandakaberekerwa kuZimbabwe. Ndakaberekerwa kwaDoma. Baba vangu vanga vari mupolitics nana Kidias. Ndakadzidza zvakawanda kwavari because vanga vari baba vaida kumirira vanhu, vaida kushandira vanhu. Saka ndaifamba navo ndirika mwana kadiki ndichiona zvavanga vachiita.
Totarisawo zvimwe zvamungatarisira kudzidza kubva mumakwikwaya kunyange mahwina kana kukundikana.
Ya, pane pressure kana waane chigaro cheumeya unenge waane pressure pamusoro pako. Unenge waakudhila nezvinhu zvakawanda kana usati wapinda imomo. Of course unenge usati wanyatsodzidza but once wapinda seiye akambopinda umeya anga asina zvaaiziva. Saka iwe kuti uite experience you have to be in that level, you have to be in that position.
Zvamungataurirawo vana veZimbabwe vari munyika dzakasiyana-siyana zvekuvashingisawo kuti vanga vachipindawo mune zvematongerwo enyika?
Chikuru chandingataure ndechekuti kana uri munhu anoda kupinda mumatongerwo enyika unofanira kunge uri munhu akavimbika.
Tinoona kuti zvamuri kuita zvekukwikwidza zvinhu zvinoda mari, muri kukwanisa sei kunge muchiita izvo?
Tiri kuita mafundraising and ne setup yandokuisa GoFundMe. Tiri kuisa web because tiri kutanga zvinhu zvese izvi this week. Ndo pazvinenge zvaakunyatsofaya and kamuda kudonatawo mari tumasenzi kana dhora kana $2 mongondidonatirawo. Saka ndikukumbirawo chaizvo chaizvo ndikukumbirawo kuti mundibetserewo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kukwikwidza musarudzo dzameya weguta reAllen Town kuPennsylvania vaSolomon Tembo vari parunare neStudio 7 vari kuPennsylvania kwakare muno muAmerica. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakutyidzana kwayo neRwanda.
Pasarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa kuRwanda, hurumende yeAmerica inoti iri kukorokotedza hurumende yeRwanda nekuita sarudzo murunyararo musi wa4 nyamavhuvhu. Vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu vakavhotera mutungamiri wenyika iyi vaPaul Kagame. vanhu zviuru makumi masere chete ndivo vakavhotera bato rinopikisa. Hurumende inoti yakakunda nezvikamu makumi mapfumbamwe nemanomwe kubva muzana nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 97.6%. Asi America inoti pane zvimwe zvakawanda zvisina kuitwa zvakanaka musarudzo iyi. Semuenzaniso, mutauriri webazi reState Department amai Heather Nauert vanoti kuverengwa kwemavhoti kwakagara kuchita mutauro munyika iyi. America inoti inofara nezvakaitwa nevatori venhau munyika iyi zvokuburitsa pachena zvinhu zvaisafambiswa zvakanaka. Hurumende yeAmerica inotendawo masangano akazvimirira akaita seNational Electoral Commission uye mamwe mapazi ehurumende nokugadzirisa zvichemo izvi. America inoti inoshushikanawo nekusajeka kwekuti ndiani anobvumidzwa kukukidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Vakagame vatungamira Rwanda kubva muna 1994 uye vakavandudza bumbiro remutemo kuti vatonge kusvika muna 2034. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande kuWashington DC.
Chokupai zvabuda munhau dzemitambo. Chikwata cheCapes United chakunda FC Platinum 2 kwa 1 mumutambo wekastolaga Premier Soccer League watambwa nhasi kunhandare yeNational Sports Stadium muHarare. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Muhlanganya weStudio 7 achitipa zviri paWhatsApp nepaFacebook page yedu.
Regai timbonzwa zviri kutaura vatsigiri veWhatsApp yeStudio 7. Tine mumwe muteereri weStudio 7 ari kuti nai, ini ndinodawo kuziva kuti avo vari kuramba vachingomutsa tumapati muZimbabwe mune vanhu vanganiko. Ava ini kuona kwangu vanhu vari kunwa nezano PF, kunyanya avo vari kuti tiri kuda kuzvimirira, ndipo here paunoti kumutsa pati yako nekuhwina vanhu ngavaise misoro pamwe chete. Vamawadze vekuzaka vanoti ini ndinofarira zvirongwa zvenyu, ndifonereiwo ndingafare chaizvo kupinda muchirongwa. Vachibva vatipa namba dzavo. Aiwa, tinokutendai Vamawadze. Munguva inotevera tichange tichikufonerai pachirongwa chedu cheLive Talk chinoitwa icho na8 zuva rega rega. Mumwe muteereri wedu ari kuchiredzi anoti, muchiredzi vanhu vanoita basa remaoko remusika vanoshushikana mushure mekuvharirwa musika wokutengesera. Chairman wekanzuru ndiye akakonzeresa kuti ape vanhu vemusangano wake vachidzinga vekuchipinge achiti iye vari kupedza mari panzvimbo iyi. Ini ndini Ice Mundebele. Mumwe muteereri wedu ati iye anonzi kuda kwashe anoti zvakaitwa naAmai Grace Mugabe kuno kuSouth Africa zvinogona kutikanganisira isu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuno. We are not happy. Amai Mugabe vangadai vakarova vana vavo nerope yemagetsi, not kurova vana vevamwe vanhu zvakadaro. Vamwewo vagari vekumasvingo vanyora pano vanoti network problem in our area in Masvingo Central paguni kuni school nedzimwe nzvimbo ziri munharaunda. Tatambudzika veduwe kutongoita zvekukwira mugomo kuti tiwane network. Aiwa, tinotarisira kuti zvinhu zvichagadziriswa. Kana muri paWhatsApp musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri, musakanwa chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum, apo tiri kutarisa nyaya yekukwira kwemari dzinotumirwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Dzatonyanyisa kukunda mari dzevanhu vari kubva kunze vanoda kutanga mabhizimusi munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voita dare remakurukota nhasi sezvo vari kutarisirwa kuenda kumusangano weSADC Summit kuSouth Africa. Hurumende yeSouth Africa yoramba kutaura kuti amai Grace Mugabe havari kupomerwa mhosva yekurova mumwe musikana ainge ari muhotera nevanakomana vavo vachiri munyika iyi here kana kuti kwete. Chizvarwa cheZimbabwe Solomon Tembo chokwikwidza musarudzo dzameya weAllen Town kuPennsylvania muno muAmerica. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilichumi la sithupha kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sibhakane lohlupho lwabesilisa abahlukumeza abesifazana, ngakho asicabangela ukuthi sihlukumezane sodwa. Kungasenani uFirst Lady kumele abhekane lengalo yomthetho ukuze kube lobulungiswa. Siyaxolisa kuntombazana ohlukunyeziweyo, sixolise kumdeni wakhe nakuzizalwane zeSouth Africa jikelele.
Umongameli Robert Mugabe ulubhekisa kwele South Africa amapholisa kulelo lizwe esithi umkakhe unkosikazi Grace Mugabe yena wetheswa icala lokutshaya omunye untombazana lokhe kulelo lizwe njalo usedinga ukuvikelwa ngomthetho i-diplomatic immunity.
Sizakhuluma kakhulu ngendaba zokuthi angithi abakhokheli bazama ukuthi bathi bona indaba zesecurity lezo democracy kayisezini lama-human rights, amalungelo oluntu kayisento eziqakathekileyo. Sizakhuluma kakhulu khonapho, sidingide kakhulu.
Umhlangano we-SADC oyenziwa kanye ngomnyaka uqhutshwa ngesikhathi kulokuxokozela kwezombusazwe esigabeni sezansi ye-Africa. Unopala jikelele wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Matemadanda ubotshelwa icala lokuthuka umongameli Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuya kwele South Africa lamhlanje elanda umhlangano we-SADC amapholisa akulelo lizwe esithi umkakhe unkosikazi Grace Mugabe yena oyetheswa icala lokubhaxabula omunye untombazana ngesonto usedinga ukuvikelwa ngomthetho i-diplomatic immunity kulelo lizwe. Kuvela njalo ukuthi udaba lolu soluphethwe iofisi kamongameli weSouth Africa lesigodlo seZimbabwe. Kuvika uBenedictine Hlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Amapholisa kwele South Africa sephe ubufakazi bokuthi unkosikazi Grace Mugabe uloke khona kwele South Africa okuphikisana leminye imibiko ebisithi useseZimbabwe. Umbiko wethulelwe ugatsha lwezamapholisa lamhlanje uqinisekisile ukuthi unkosikazi Grace Mugabe wehlulekile ukuzinikela emapholiseni izolo njengokuthembisa kwakhe. Lolu gatsha luthi unkosikazi Mugabe uthumela amagqoda akhe emapholiseni esithi njengoba ezekwele South Africa ezobona abantwana kanye lokuzongena umhlangano wenkokheli ze-SADC okhona ngempela viki uvikelekile kubotshweni ngecala aletheswayo. Lamhlanje amapholisa kusenethule imbiko yokuthi ugwalo lwecala eletheswa unkosikazi Mugabe selulungele ukuthi bathole imvumo yegqwetha likahulumende lokuthi ayebotshwa. Emini kubuye kwaqhamuka eminye njalo imbiko yokuthi udaba lolu lokubotshwa kwankosikazi Grace Mugabe alusekho ezandleni zamapholisa kodwa seluphethwe yiofisi kamongameli Zuma logatsha lwezokudlelana kwe-South Africa lamanye amazwe. Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuthoma Mabhena uthi le indaba esichayini seziphathamandla ngamakhanda kwele South Africa.
Sizwe kuthiwa khona nxa umuntu ebuye engahambi ngomsebenzi kahulumende welizwe la vela khona ezihambela njengalokho uGrace Mugabe ubekwenza kuyeneliseka ukuthi abotshwe ajeziswe.
Lobanje umongameli Mugabe bekhangelela ukuthi South Africa impela viki esize emhlanganweni we-SADC kulembiko ethi ukhangelela ukufika masinyane kwele South Africa ukuzolungisa udaba lwecala elidalwe umkakhe. AbeZimbabwe bona baqhubekela phambili besola isenzo sikankosikazi Mugabe besithi wenza iZimbabwe ikhangelwe ngelihlo elibi ngaba kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Victor Mathutu uthi kufanele lolu daba lulungiswe lungakonakali kakhulu.
Sibhakane lohlupho lwabesilisa abahlukumeza abesifazana, ngakho asicabangela ukuthi sihlukumezane sodwa. Kungasenani uFirst Lady kumele abhekane lengalo yomthetho ukuze kube lobulungiswa. Siyaxolisa kuntombazana ohlukunyeziweyo, sixolise kumdeni wakhe nakuzizalwane zeSouth Africa jikelele.
Abanye ke besabela ukuthi njengoba sekungathi akasuka botshwe ngecala leli, kungenzeka abakwele South Africa baziphindisele kwabeZimbabwe. Umnumzana Mabhena uthi okuzenza lolu daba lube nzima yikuthi kwele South Africa leziphatha amandla zikahulumende ziyabotshwa.
Izalwane zeSouth Africa lazo zethukile kakhulu ukuthi kanti umama lo ngumama onjani. Siyabona la mabandla aphekisayo athi umama lo kumele abotshwe ngoba yena kalaso isikhundla kuhulumeni waseZimbabwe loba engunkosikazi kamongameli uRobert Mugabe.
Ingcitshi zithi lolu daba nxa lungangenelwanga umongameli bamazwe la omabili lungadala ubutha obukhulu phakathi kweZimbabwe leSouth Africa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Umhlangano we-SADC oyenziwa kanye ngomnyaka uqhutshwa ngesikhathi kuxokozela kwezombusazwe emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika. Kwele South Africa umongameli Jacob Zuma uphunyuke etalele parlamente ngeviki edluleyo lapho ekade bezama ukumsusa embusweni ngevoti. Kwele Zambia umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema ubevalelwe ejele setheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. Ekhaya eZimbabwe khona umumo wezombusazwe awumanga kahle kulandela ukudonselana okukhona kubandla elibusayo elezano PF. Inhlanganiso ezizimeleyo ezivela emazweni esigabeni seSADC zihlangene lamhlanje eSouth Africa phambilini komhlangano wenkokheli yamazwe la ozaqhutshwa kuyona le iviki. UChris Gande uxoxelo mnumzana Angliston Spanda ilunga lomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owenango osemhlanganweni lo.
Ye abantu sebethe gwaqa bafika nje manje kasikaqali uhlolo lwanamhlanje kodwa kasefikile sesabantu abavela emazweni ahlukahlukeneyo inkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo eze civil society kulomhlanganiso omkhulu kakhulu esizikhangelela ukuthi sizaphuma khona le communique ye civil society ezaphawulwa ibe isiwa ke kuma head of state lapha e Constitution Hill okwakulijele kudala elikhulu e South Africa eJohannesburg. So ke kusalungiselelwa nje ukuqalisa abantu bangena bona abantu babe DRC abe Swaziland ledele leqembu elikhulu kakhulu elivele eZimbabwe sikhona lapho.
LeZimbabwe iqembu likhokhelwa ngubani?
Singaphansi kwenhlangano ngibangaphansi kwenhlanganiso ethiwa izimkhodi iZimbabwe Coalition on Debt and Development yilo elikade liqoqa ke ngale lanxa nje mina ngize njenge board member njengelunga le board ye Crisis in Zimbabwe Coalition kodwa ke abaningi bakhona ke babuye ngaphansi kwenhlanganiso yezimkhodi.
Lina njengenhlanganiso kuyini kahle kahle eliza kwethula khona ngapho eSada?
Sizakhuluma kakhulu ngendaba zokuthi isangithi abakhokheli bazama ukuthi bathi bona indaba ze security kase leze democracy kase izindaba human rights amalungelo lomuntu kase into eziqhakathekileyo. Sizakhuluma kakhulu khona apho sidingide kakhulu ekuthini kahle kahle ma abankokheli zeSada ama head of state bebetsho njalo ma kuzaba le effect bani kuzaphambanisa kanjani impilo zabantu kuzaphambanisa kanjani amalungelo abantu. Sibona abantu vele kade simanje ukukhuluma njalo abantu bayabulawa eDRC eZimbabwe abantu bayahlukuluzeka abantu kabahlalisekanga kuhle eZambia kule sokusiba lengxaba ngxoza. So ke sizazama ukuthi siphakamise iphimbo kakhulu njengoluntu lwesouth region ukuthi sisho ukuthi le linyathela elizama ukuthathwa inkokheli zamazwe kaliqondanga ngoba lizayenza ukuthi kube lokucindezelwa lokunyathezelwa phansi kwamalungelo abantu kusouth region.
Umnumzana Angliston Spanda lilunga lomanyana wenhlanganiso ezizimeleyo owenango bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eMzansi Africa. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko iZimbabwe National Liberation War Veterans Association umnumzana Victor Matemadanda ubotshiwe namhla esetheswa icala lokuthuka umongameli Mugabe. Igqwetha lakhe umnumzana Doug Coltart uthi uMatemadanda ubotshwe namuhla ngesikhathi ezinikela emapholiseni eHarare ngemva kokubizwa ngomvulo ukuthi aze enkambeni namuhla. Wengeze wathi ulakho ukumiswa emthethwandaba kusasa kumbe ngolwesihlanu. UMatemadanda ngomunye wabantu abaxotshwa kubandla leZANU-PF besetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kaMugabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume owalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Maxim Kandla.
Nxa kuyilokhu okukhuluma nje ukuthi khona hayi umangameli kumele appointe umuntu, yikho sake sakuzwa lokho ekutsho ukuthi khona hayi angaappointa nje umuntu ongasala lapha embambele laye ethole ukuphumula ebeselayela elaphana. Nxa kuyilokhu hayi laye phela unkosikazi wakhe umama wethu lowo osezela chaya abantu eSouth Africa khonale laye phela wakutsho lokho wathi yena hayi umngameli ngaappointe omunye ongasala embambele laphana yena ethole ukuphumula ebelayela nje njengomuntu omdala. Laye uChinga Dube wakutsho lokho. Baningi lokho bekukhuluma nje bekutsho khona lokho ukuthi hayi bebecela ukuthi kube yikhona lokho. Kanti yikukhuluma kwabantu asikokuthuka lokhyana. Yibantu balelungele lokukhuluma lokho, this is a democratic state. Okutho khona abantu balelungele ukukhuluma imbono yabo. Ngesilungu babe sitsho njalo nje ukuthi khona freedom of speech. Ngoba yithi thina asambekayo wabekwa ngabantu laphana kukhethile ukuthi wavotelwa ngobani. Abaningi bona labo abavotayo labo bambika khona laphana balelungelo abantu ukuthi bekhulume ngenkokheli yabo.
Yebo, bakhona abamzwela usizi uMatemadanda, kodwa bakhona njalo abathi hayi isebemshaya ngenduku zakhe lapha ngoba besakuzana uPF bebehamba phambili besephula amalungelo oluntu besenza umathanda emphakathini, kodwa sokubatholile lapho.
No. Akabazengi bekwenze lokho. Abakwenzayo lokho bayaziwa ukuthi kulotshini otimba laphana. Not wonke ama-war veterans. Not wonke. Ame war veteran mina ngokwami kanzeki ngitholakale sendabeni ezinjalo njalo kangikho ebandleni lona lelo lezana. So kasikho bonke abantu abenza ububi ngokokuqala. Okwesibili, hayi ukuthi phela bebehamba laphana bekhankasela iZANU kayisikho namhlanje abangakutsho namhlanje abantu ukuthi khona yena nxa sekukhuluma iqiniso ukuthi lokho kayisikho akufunakali ilizwe kumele liphathwe ngendlela enjenjenje. Abantu besithi khona hayi anti yena nguye owenza lokho lalokho kumbe uyayikhokhelela. Ukukhokhelela ubukhampeni abantu bekhampeni kakulahlupho lokhuyana. Okudingakalayo ukuthi bekwenze lokhuyana ngokuthula, kodwa kuyazakala abayibo abayizigangi abaphakathi kwebandla lonelelwe
lezana bayaziwa. Umnumzana Maxim Kandla walwa impi yenkululeko ekuZipra, sixoxela ekobulawayo. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sixoxa ngemali ethunyezelwa isihlobo labangane yizizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe. Onmutshwe kukhetho lokudinga umongameli kweleKenya umnumzana Raila Odinga uthi usekhweza udaba lokuphikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba weSupreme Court. Amazwe akumanyano we akusivumelwano sokuthengiselana ese North American Free Trade Agreement iNAFTA abalisa elemelika iMexico leCanada asesungule inkulumo zokuguqula lesi sivumelwano. isivumelwano lesi esalotshelwana ngo-1994 yiso esisetshenziswe ngumongameli Donald Trump ukukhankasela ukhetho nyakenye esithi kasilungelanga uzulu weMelika. Ezigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje silomfundisi Stephen Mpofu ohlala khonapha eMelika. Umpofu utshele uPraxedes Jeremiah weStudio 7 ukuthi akenze umsebenzi wobufundisi kuphela kodwa ukumsebenzi njalo wokuqoqa abaculi abavela eZimbabwe laseSouth Africa abomdumo wezokholo ukuthi bazokwenza imvuselelo kumakholwa esiKristu aseNgilandi.
Igama lami Pastor Stephen K. Mpofu, suka endaweni yakoBulawayo lapho engizalelwa khona eZimbabwe. Okwamanje ke ngingumuntu ola e-United Kingdom. Ngafika ke lapha ekuqaleni komnyaka ka-2000. Ngangibuya nje ngihamba ngomsebenzi wamsusekhaya wazongifikisa la. So since then lokho nje ngiphusha nalowo msebenzi engihamba ngawo.
Wavele wasuka eZimbabwe ungumfundisi na njalo yiwo umfundisi obukulethe e-UK?
Yes, ngasuka ngingumfundisi ngicotshiwe but umfundisi omncane. Then ngase ngithiwa ukuthi ngize lapha ngizoqeqesha ke enkonzweni yokufundisi, then ngikwazi ukuthi ngiphathaphathe inkonzo ehlukeneyo. So since then ke ngabona ukuthi ekusebenzeni kwami nekufundeni kwami ngingaqala ukukhula kazafika ezingeni enkulu manje.
Libandla liphi lenkonzo lelo oluyikhokhelayo?
Ngikhokhela iChristendom Pentecostal Church. Actually it was a church eya-founder ubaba wamongizalayo, uyi-founder endaweni yaseBulawayo eMagugu West. He has ama-branches afika more than 18 in Zimbabwe and 2 in South Africa. And le esekundleni it was our first branch.
Uthe ufike-ke e-UK kule msebenzi eminingi osuyenzile, sizwa kuthiwa uyenza njalo umsebenzi wokuletha abaculi bomculo we-gospel.
Yes. Music is something that into nje ehleli nje vele kusukela kudala ingaphakathina kwami. Even ngisekhaya bengikhokhela ikwaya, ngarekhoda ngisekhaya an album that we recorded. So ibiyinto nje ehleli senhlizweni yami nje ukuhlabelela kuthaza nokusekela nokuphakamisa abahlabeleli. So it's been something nje ehlelekile ngesikhathi esiningi, but ngithe sengifika lapha kwaba khona umthwalo ukuthi eyimani lapho esisuka khona kusela abantu abakwazi ukuyiphatha le nkonzo ukudlula thina. Amathuba funa ngeke bebe nawo thina esinawo la. Kwaba into ke senhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu angisize ukuthi ma amathuba evuleka ngiselelisa nami ngingabi ngumuntu nje o selfish, but ngikwazi ukuthi khona ngivule amasango, ngikwazi ukuletha abantu abahlabeleli abasekhaya beze la bezozipromota njalo beze la bezozifuselela. Ngoba lapha isikhathi inkonzo eziningi abanye abantu abahamba kuzo uthola ukuthi maybe azinabantu ababuya lapho esibuya khona. So siyalahlekelwa nje yiyo le nto yokuthi nje uze umuntu nje ehlabelele iculo lesitonga oro elesivenda oro lesikhalanga oro lesindebelo lesishona. So ngakubona ukuthi hey kunegephu lenkonzo. So ngokungisiza uNkulunkulu ke ngiyelelisa ke ukuthi ke ngoba vele nje bangisitshile ekhaya bekuyinto yami, abantu abaningi abahlabeli abakhulu abaningi vele bengisebenza nabo esikhathini ekhaya. So bengikwazi ukuthi khona mani bafuna ngikwazi ngibathola kanjani.
Ungababalisa amagama abo osubalethile okwamanje?
Sengilethe incandweni Christ as some ambassadors eyaseSwaziland. It was the first group that I hosted lana in the United Kingdom, and again it was the time when I officially opened the branch in UK. Kanye futhi bengisizwa ukuthiwa uMatthias Mere. They came then after incandweni Christ ambassadors, and kwathi-ke ngemva kwabo ke ngase ngiyamema ke umkhulu Libhebhe, ngithemba abaningi yamazi lo ocula ne-Jewish Celebration lomfanaleziya lapha kwaBulawayo. Wayehamba-ke no-Deborah Fraser wase-South Africa, ehamba no Jesse Presley again na elinsizwa yaseHarare. It was such an event yaba isibusiso ngendlela emangalisayo. We had this event at Birmingham. Sahlula isikhathi ke kwathi ngemva kwabo ke ngathi ngibayitha ke ijaha okuthiwa ngu-Omega Kunong ose-South Africa ehamba ke lo Mayzim. Bacula ke kuleli gqubha bathi Spirit of Praise ekhokhelwa nguBishop Benjamin Dube. So after them, then I invited again Usisike uDeborah Fraser. She came for the second time. Hamba kanye futhi noMathias Mere from Zimbabwe. Sadlula isikhathi saqhubeka ngenkonzo ngoba abantu sebeyibonisa ukuthi bayayithanda le nto esiyenzayo. Nathi futhi sifunde okuningi because uyazi uma organize ama-events, people come and they constructively share ukuthi kungaba kuhle ukuthi usicabangele kuletha abani kusasazama kuphezulu kube ngcono kule nkonzo lale kuleli zinga. And we worked on those things and what again sending the sister the border success invite again each as chi Lundi Tamara wafika nayo Lundi lapha first time after since wafika lapha ngo 2000.
Hloso bani ke oletha laba baculi lawo umculi
ngami ngumculi but okwamanje injongo yami sibe ukuthi ngikwazi ukuthi ngithi promote abantu abasekhaya and also ukuthi abantu abalapha kule lithuba to be able to reconnect nelento lemvelo lento esuka kuzo.
Lo ngumfundisi Stephen Mpofu isizalwane seZimbabwe sihlala khonapha eMelika obexoxa lo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Luqhubeka lusegudwini udaba lodlakela lukankosikazi Grace Mgabe abanye besithi akumelanga abazali bachaye abantwana babanye abantu nxa ababo bengamahlongandlebe njengokwenziwe ngunkosikazi Grace Mgabe komunye untombazana amthole elamadodana akhe ehoteleni eJohannesburg kwele South Africa. Asizweni umpostoli Midian Dube, unkosikazi Kholiwe Dube lo nkosikazi Shila Sfanda bexoxa ngalolu daba kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube we Studio 7 enkundleni yeFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele.
Fundisa umntwana indlela ofuna abe yiyo mayesekhulile angakhula kazukusuka kiyo. Yabona inkinga esikhona Dube, mina lawe sikhule ngesikhathi la obushaywe esikolo wehluleka ukuyakhuluma kumama ukuthi ngishayiwe ngokubeza kuze ukuthi wenzeni akuyakubiselwa uyeshaywa futhi. These days sokule nto yama-equal rights lani. But okukhulu futhi Dube, abantwana bayi-reflection yalokho okwenzakala efamilini. Ungabona umntwana uhlangana la endleleni ungatshelwanga ukuthi uvela ngathi kwesinye isikhathi uphose ube kwazi ukuthi uphuma endaweni enjani.
Sesilo mama-ke uMathebe unkosikazi Dube.
Angeke ngikhaya umntwana omunye umuntu. Eyami umntwana ngiyapha umthetho wami wokuthi lokho angikufuni ngeke ngingenele ngoba umntwana laye ngeke ngithi uqhwaliswe ngulwana kumbe ufundiswa ngulwana laye unakho ukungezwa.
Sesilo nkosikazi Sibanda lapha ecingweni.
Ngiyezwa bayakhuluma abantu but ukuthi umntwana ukhuliswa ngokutshaya yebo ngiyayizwa kodwa kwesinye isikhathi yebo umntwana la ungamtshaya kakhulu ugcina futhi engasezwa. Umntwana ziningi indlela zokuthi ungamkhulizwa ngazo noma emncane khona pala ungaqala ngokuthi uyamground umntwana kumbe uthi awubukeli i-TV lamhla uyenzi so ebekwazi umthetho kamama ukuthi uqina njani noma ekhulwa uyabekwazi ukuthi vele abazali bami ngayenza into eso ngiyabasetrabuling.
Lapho lizwe unkosikazi Shila Sfanda, unkosikazi Kholiwe Dube lomfundisi Midian Dube bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Kolunye njalo udaba bakhona abakhala ngabalwa impi yenkululeko bebetheza icala lokwehluleka ukuvimba ibandla leZANU-PF ukukhahlameza uZulu. Asizweni umnumzana Bhekilizwe Ndlovu incwadi kwezombusazwe unkosikazi sokolohle moyo lomnumzana Paula Sibanda bexoxa lo Gibbs Dube.
abantu abaningi bafisa ukuthi kwala abantu bavula space kwaba lokukhululeka bona bathi besuka babandezela bayenza into ababevele beyisusa bezama ukuyisusa yabuyela ngenxa yabo so uma ukhangela manje for example bathi bona uma ukhuluma labo matemadanda bathi bazishola ukuthi yiba bayicreate umgazi njengoba nje sehlupha bona yinje yakhe ngisebenzisa ngesintu kwaye ukuthi ngiyathethisa ukuthi uyifaka wena ipoison uyinike imastadi ibe siluma wena
silomama-ke lapho usuku oluhle ecingweni
ngathi phela angithi bona abathi bona ibe babela ilizwe yibo balokho befuna kube kulokho kunjalo futhi yabona singatshintsha lo hulumeni omunye kube kulokho kunguyena lyame esathi sisakanipha simthena la manje lokho nguye khona lapho sisiyiphi intambo ngoba zinje zakanye phela nabo sibone bona ukuthi bazothatha kube njani manje
sizlo baba-ke uPaula Sibanda Sibanda
into eqakathekile ukuthi ngathiwa siyabambana nje singabantu sizama ukuthi silungisise ilizwe lethu kwenzeka ukuthi ikusasa labantwa bethu labafowethu lihambe kakuhle ngoba ngalesi sikhathi njengoba sigcwele emazweni vele konke kakuhambi ngoba sonke instead ukuthi silungise uhlupho eselizweni lethu thina sigcwala emazweni abanikazi
pho kulungiswa njani mfoka Sibanda
Hey, kona ukuthi nje ezombusazwe yizo ezingani ziyahlukanisa abantu.
Lapho lizwe umnumzana Paula Sibanda unkosikazi suku lohle moyo lo mnumzana Bhekilizwe Ndlovu bexoxa lo Gibbs Dube. Lopheka kwami kwanziwa nguwe somandla yingoma kamehlo kaZulu egciba uhlelo lwethu lamhlanje sithi yena bayangilandela ingoma esihlephu nekudlalate lakhe elitsha elihlabuso kwamagama lilesihloko esithi inja kamalume kwaneleke okwalamhlanje sihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili Umongameli Robert Mugabe olubhekisa kwele South Africa, amapholisa kulelo lizwe sithi umkakhe ulokhe ekulelo lizwe. Yena wayetheswa icala lokubhaxabula omunye untombazana. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.